wongu tine urongwa hwekuti tikwanise kutaura nawa Bennett tichionesana kuti zvinhu zvedu tinoita sei, kunyanya-nyanya tichivazivisa nematongerwo akaita nematare makuru akaita seNational Council neNational Executive. National Council yedu neNational Executive zvakagara pasi zvikazeya nyaya dzesarudzo nenyaya dzehutungamiri, zvikawiriranwa kuNational Council kuti nyaya yehutungamiri ichagadziriswa kana kuti ichataurwa nezvayo kana kuitwa chiine zvayo muna 2016 ndopatinoita Congress yedu. Pari zvino tese tinosungirwa kunge tichiteera mutungamiri wedu waMorgan Tsvangirai, tichizoti kana tasvika paCongress uyo anoda kutora chinzvimbo chapurezidendi kana chaspokesman kana chasecretary general anongokukwidza sezvinotaurwa nemutemo wedu. Chatinoona ndechekuti vaBennett kazhinji-zhinji vanenge vasiri kumisangano iyoyo, nokuti munoziva kuti vari kuexile, saka zvisungo zvimwe zvizhinji vanenge vasina kuzviona nenguva yakanaka. Asi tinova tigara pasi navo tichivaonesa zvakataurwa navanhu ivo vachitipawo pfungwa dzavo dzavanenge vainadzo.
Pane vamwe vari kutiwo kana vaBennett vakataura mashoko aya vanongonange vaitaurawo zviri mumwoyo mavo sechizvarwa cheZimbabwe. Munoti
isu seMDC hatipo kudzvinyirira vanhu vari mubato redu vanenge vachida kutaura zvavanenge vachitaura, asi bato rakafanana neclub, rine mitemo, rine bumbiro rayo rwekuti kana tichiita chakati tinochiita sei. vaBennett semukuru ari muNational Standing Committee vanofanira kutanga vataura chinyunyuto chavo kuboka iro reStanding Committee